iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuindepi tiri kufamba nenhembe sure hakuna mabasa zvikoro zvodhura mauniversity students votambura vana havachazivi kuti vobata chouviri mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika nyika inongokwanisa kuti kana munhu aati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika karensi hatitorina senyika tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya paradhaisi ravaipromisa raramba kuuya isusu hedu taakushevedzera kuti ngaapinde hake mukomana tiihe rifa muno muzimbabwe titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei kwete kutonga kuita sedhorofiya rinovava mumuromo nepawakagara woshayaya kuti wodini isusu tichange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji rwezimbabwe rufare mabasa awanikwe saka ndoo zvatokutaura kuti aiwa kana vanhu vatadza vanhu vakura vava zvava kuvaremera zvavaharawa makore avo vese masevente 80 zvokwadi tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawa chaunenge woda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumusana kuti kusatemuka temuka dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora isusu nemukomana toita zvekutonga nyika
vadzikiti pindurai tinzwe
nyaya ejangatorwa nawo hamufafume joe biden president wekuamerica vatori older than president vedu vezimbabwe kutaura kunoku asi vari kutungamiriri america hazvinei needi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi in edi there is even wisdom wisdom iyoyo ndo ichaita kuti tihwine before tcoming by elections iye kuti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kurubva musangano wezanupf kana hurumende iripo tarisai izvi kuzenda kwatakaa nechirwere checovid we have got the best covid management system in southern africa or in sub-saharan africa or in africa as a whole in terms of our response to covid-19 yakonderesa kuti women tinge tichirarama nhasiuno vanotaura nyaya yezvipatara mahospitals has been refurbished enda kuharara hospital today you get a better service ukaenda enda kuparanya mahospital today you get a better service government has really tried and made sure kuti munhu wese awana maservices anenge achida maservices so zvitoenda zvakare kunyaya yemabiolations atotaura nezvawaya mabiolations we are very much certain kuti the ruling party will cruise the victory mabiolations ari kuenda kuti vanhu vari kuona zvinobatika zvokubva musangano zvanupf ava vakuru ava havashayoka zvokutaura vana vamafume because vari kudavoka chimuti asi ngava chakada kuti nyika inovakwa nevene vayo ende chimuti tisu tinacho sezanupf and we are going to show them kuti chimuti tinacho nezanupf nekuhwina the forthcoming by elections atakatarisana nawo munyika yezimbabwe tine zvinobatika vatiri kutaura kuti vane venhu makansel zvemacho imomo tiri kuya zvakare tichiedza kubakushanda through devolution kuti tikwanise kuvandudza macities edu angaaparadzwa nethe opposition political party yanga ichitungamirira mamunicipalities zvatinoziva tose kuti tata kutoshaya mvura muharare but government came in zvakatendwa even nemameyors achiwaya achitenda hurumende kuti maita zvakanaka saka takutoshaya even road infrastructure yanga yatoparara but the government has came in
vamafume sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemaby elections dziri kuuya idzi
nekuti kaava vanga vachitya vaita kugedhageda kwemeno vari kutirambidza kutenderera vari kutya kuinda kuvhoti vari kutadza kutonga kwacho hapana ari kufara unovhotera zvakadaiwo ndiani unovhotera kutadza nekukasharara kwenyika yakadai ndiani isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda zororo nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso vane zvido zvevanhu kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu kubva zvavapinda inongori kudzingirira vanhu mirai musakwira makombi kubva zvavapinda ichi hatichachirambidza kubva zvavapinda taakusunga vanhu vanofamba taakusunga munhu anokwira mota chese chese vanhu vakungosungirwa vastudents vati vakomplaine vosungwa ukati ungane wosungwa ukati uite chakati wosungwa hakuchina kana runyararo munyika munhu wese akungokandwa mumajere ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda vanotya vanga vachitya kudana mabi elections iko zvino inongori game siki kwai ndichadaidza mabi elections iko zvino madaidzezvo kungatitanga kutiudza kuti uchadaidza mabi elections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani ndokutaridza ugwara kutaridza kugedhagedha kwemeno kutaridza kutya kuzambarara pamubvunzo.
Vadzikiti petai chirongwa chedu.
Toona kuti mashoko avafume akanangana kunyengedza pweri. Isusu tiri pakuti zvatitatarisa zvepweri, tiri kutarisa zvokuvakanyika zvine wisdom mukati. Saka ratakatarisa zvokuvakanyika zvine wisdom mukati, ngavarangarire kuti musino unowu, mini dzavai to launch a new trade system at this time. It go right now kumazeva kwairi kumbelendi. Saka ratakatarisa dzakaita sana Gutumba towns dzakaita developing, iti ma major towns, vanhu kuti vakamukuti vakama standard houses.